Gwaro ratatura nhasi kune mutungamiriri wenyika vaemazimunangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaUN ese anomirira varayiridzi muZimbabwe. Gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo rikatambigwa nevanoshanda navo.
Chii chamunotarisira kuti chibudiswe negwaro iri?
Tiri kutarisira kuti nyunyuto dzedu dzatatara dzinosanganisira kuti kubhadharwa mari yedu USD 520 yatangotita chairman na minister of finance nevamwe makurukota vachitadza kunzwisisa ichazonzwikwa nemukuru wenyika sezvo ari anonzi munhu anoteerera zvido zvevanhu kunyanya. Tiri kutarisira nyaya yesafety yemumaschools kuti hurumende ichazadzisa zvatanzwa zvichitaurwa naivo president nhasi pavaita state of the nation address vachiti vachawedzera zvavanogona kuita kuti vanhu vave safe mumaschools kubva kucovid nekuti vakwanise kuwanawo mushandiro wakanaka. Tiri kutarisira kutiwo pane atinoti maeducation sector specific allowance anofanira kunge achipiwa varayiridzi. Tiri kutarisirawo kuti panoverekwa kugaro redu napurezidendi vachataura nemakurukota avo kuti nyaya iyi igadziridzwe maallowance evarayiridzi aane nguva asina kureviewa nemamwe akanguri anzi anofanirwa kupiwa asiri kupiwa kuti achitanga kupiwa kuvarayiridzi zvichienderera mberi.
Zvimwe zvamataura mugwaro iri ndezvipi?
Tangodomo nyaya yekunyanyisiyana kwemuhoro wedu nevamwe vanoshandira hurumende zvakanyanya. Tichitarisa kuti zvatikori vashandire hurumende tese totarisa kuti mutungamiriri wenyika achatiremekedzawo. Akatipawo muhoro unoita kuti tararame sevanhu, zvikoro zvedu zvisaparare, zvikoro zvisavharwe, varayiridzi vaende kumabasa vakasununguka.
Ko kana vakasapindura moita sei?
Tichange tichingotarisirawo kuti mutungamiriri wenyika achatidedza kuti tiite hurukuro sezvo hurukuro dzatakamboita nemamakurukota dzisina chadzakazvara. Tichatarisira kuti mutungamiriri wenyika achatidedza pahurukuro pavhiki yatiri kupinda izvikoro sezvo zvikoro zvaakutowedzera kuvana vari kuuya kuzvikoro. Asi kana vatadza kutidana kuti tiite hurukuro tichazosara tisina chimwe chekuita kunze kwekuenderera mberi tisingaende kumabasa. Chepiri, tichazozimara takumanikidzwazve kuramba tichiunganidza vanhu mumastriti vachikumbira kuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yedzidzo kunyanya pakunyaya yekugadzira muhoro wevarayiridzi kuti vadzokere kumabasa vashande vakafara.